mapato anopikisa arikushanda ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reforms Agenda kana kuti NERA aungana panzvimbo yaari kudaidza kuti Freedom Square muHarare nhasi, apo asimbisa nyaya yekupinda mumigwagwa achiratidzira kusafara nekutadza kufambisa basa kwaanoti kuri kuitwa nekomishen inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Mumwe ataura pamusangano uyu uye vari munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vaudza vanhu vauya pamusangano uyu kuti vabvumirana semapato ari munera kuti vachapinda mumigwagwa munguva pfupi iri kutevera, zvisinei kuti hurumende inoda here kana kuti kwete. Vachiti zvose zvinoita kuti sarudzo dzemunyika dzisafambe zvakanaka zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa. Mashoko avamonzora aya anotevera kurambidzwa nemapurisa kwakaitwa NERA kuita musangano waitwa nhasi uyu muAfrica Unity Square vachinzi vaitire kuFreedom Square. Mapurisa achiti pakati pedhorobha panga pachizoitwa musangano wemakurukota ezvekunze kwenyika emunyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Zimbabwe.
Chekutanga zvatiri kuda kuti maelections agadziriswe asati agadzirwa. Saka isu tiri kuti fire handei kuno tinodemonstrator, tinoita mapublic meetings, tinoita marallies, tinoita toi ipapo pacity center paasingadi, tinoita misangano paAfrica Unity Square ipapo pavanoramba, because that is our country too. That is our Africa Unity Square too. That is our city center too. It's not a Zanu PF city center. And the Chirikuti, we shall never allow discrimination of a black man by a black man. Vamwe vanonzi 1 million men vanomacha town rese isutorambizwa ipapo tinoti nada kamarada sotira.
Mumwe wevanhu vauya pamusangano uyu vaworship Dumba vabvumirana nedanho ratorwa nemapato anopikisa ari munera.
Hungu ikodzero yevanhu zvachose maererano nebumbiro remutemo kuti vanhu vanofanira kuratidzira nekupurezenta kana kuti kuendesa mapetitions pane zvichemo zvavanenge vainazvo zvichiteererwa. Zviri kuitwa nemapurisa zviri kunze kwemutemo. Nyika ino haitongwe nemapurisa asi inotongwa neconstitution. Saka tinoti vanhu ngavairegeredzwe vaitwe zvavanoda. Ende zvakare mapurisa ivavo ari kuita yetingangoti pachirungu selective application of the law, yekuti wezanu vanoita pamadiro, vanoita mamiriyoni meni machi kubhindura nguva nemademonstrations kumasvingo kugweru vachiita pasina anovarambidza, asi kanga yaa opposition voti hazviite, zvichireva kuti apa mapurisa ari kuratidza iwo kuti zviri kuita kunge imwe wing yezanu PF iri kushanda kudzvanyirira vana veZimbabwe.
Muzvare Eunice Nyakutsikwa avo vanga vari pamusangano uyu vati hurumende yezanu PF haifanirwe kuramba ichiregererwa ichityora kodzero dzevanhu.
Ini tinoti udzvinyiriri wezanu PF unofanira kupera. Vanhu vanofanira kubvumidzwa kuita zvavanoda according to the constitution.
Mumwe wevatevedzeri vavamogeni tsvangirai vaelias Mudzuri avo vataura vakamirira vatsvangirai avo vanzi vari kunze kwenyika vati chinodikanwa ndechekuti ruzhinji rwezimbabwe rutaure nezwi rimwe chete, kwete kusiya vamugabe vachiita madiro ajojina neupenyu hweveruzhinji.
Hatikakundwi nomunhu wani. Munhu waisa mudhuri pakati pedu nesadza ndimugabe nezanu PF. Saka chatisingadiko zvino izanu PF. Zvakwana zvezanu zvava zvevanhu vezimbabwe. Isusu ngatichiziva kuti nezanu we are going to fight, we are going to be in the streets. And I'm begging mukuona kuti ungadada here uchiti ndiri mugovernment, munhu achitadza kuwana pei yake, pension achitadza kuwana mari, wobva ipapo woti nditengerero massage chair kana kuti wheelchair yokuti ndichemberere ndifire pabasa. Aiwa, taramba. Tati no, zvakwana.
Zvichakadai mapato anopikisa aya ati ave kuda kuti ZEC ipwanywe sarudzo dzofambiswa nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC richibatsirana nesangano renyika dzose dziri muAfrica reAfrican Union nesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations sezvo achiti hurumende yava Mugabe ikaregwa ichitungamira sarudzo zvakafanana nekuenda kutsime nemugomo wakaboka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.